Fanta. Do it.
Chitaisho kokune bakuru kuti tawandaga netsa mukuru daima ivangu vari po vari tsamururu. Uva chiti mwana wangu iyeye tawande mwana wangu iyeye ndakamubereka ndeka iyeye naindi matsi mudumbu iyeye saka mayo mai mayo mai makati guru mitse iyo mai daima kati nonoke iyo mai saka mayo mai mayo mai makati guru mitse iyo mai daima kati nonoke iyo mai pam 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 ndakanguri ndiranguva parino buda nepori nonyura suva andifendanga kubvisa ipo chipfuva ndosaka ndichimboshanya kumakuva ukandouya ndichidira mvura nemaruva okuti mumbotonorerwa zvemashuva oneka batsa pakuva ndichipasakura kondimika vadzimu vangu vemashuva mayo mai mayo mai makati guru mitse iyo mai ndaima kati nonoke iyo mai saka mayo mai mayo mai makati guru mitse iyo mai ndaima kati nonoke iyo mai iko zvinodai muchibata zvezukuru zvevana mumwanyi zvevana zvepamundoro tichienda kunambuya zvabva kuchikoro mazvima weekend kana zviri pazororo ozvimari vakangoita kuda kwavo hatingazopikise ivo nziya dzavo tive vanozivawo ivo zvinhu zvavo saka tinongoimba
saka mayo mai mayo mai
makati guru mitse iyo mai ndaima kati nonoke iyo mai saka mayo mai mayo mai makati guru mitse iyo mai ndaima kati nonoke iyo mai pam 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 makanyanya kurumitsa mai ndaima kangomira mbichana mai ingatimi mai ndisimbisa mai kuti zvinga zvichaita mai iko zvino ndava nemukurumbira timura fantaniri ndaripinda ndakura mai ngona ndava muchinda wechelo revhora vadakine ndoripinda
saka mai